Ndiwe anemosha nemagaibuti ndiwe wanayo mosha. President wenyika anoitwa commander in chief wema defense forces. Ndiye anodeclare kana kumisa hondo. Hapana minister kana commander wemauto anesimba rekutanga hondo. Hondo inotangiwa na president, yomiswa na president. Kana tikataura nezvekukura hondo, tiri kutaura zveplan yakaitwa yekugadzira a force. Army yakatounzirwa ma instructors from North Korea vakachinda kunoita operation yavakatumwa. Hazvishandi kuramba tichinyenyeredza dambudziko ratinaro, kunyanya kana ari kufanira kunge achipa mhinduro achiri mupenyu.
Hapana vamwe vari mumhosva iyi here?
Ko kunogopomerwa umwe sei muridzi wenyaya aripo? Kana pane vakaronga naamugabe, kana kuti vakapa vamugabe njere, vamugabe ndo vanofanira kutaura kuti ini ndakatodyona nhingi, kana kuti wandai aifurirana neni ndinhingi, kwete kuti isu tisipo pazvarongwa nepazvakamiswa toti aiwa uyu akatuma vanhu kunoponda vanhu uyu haana chekutaura. Ngapawane vamwe vanotonzi ndivo, iye ndiye anofanira kutipa. Kana tichida kubata munhu anove muridzi wemhosva, muridzi wemhosva aripo.
Pane vanoti zvamuri kutaura inyaya yekutsvaka rutsigiro, maifanira kudai makataura nyaya iyi kare.
Kana ndikatsvaka rutsigiro rwepolitics, ini ndichitaura zvo zvinoita kuti nyaya yatinetsa isvike pakupera. Chakashata chii? Kana politics zvichida kuti maproblems ari outstanding asolviwe, what's wrong about that?
Saka chinofanira kuitwa izvozvi chiva matemadanda?
Handisi dare inini. Ini zvandakataura ndo zvandakataura kuti muridzi wenyaya aripo ngaabvunzwe nevanofanira kumubvunza.